Petro naJohani vanoporesa munhu anga akaremara. Zvino Petro naJohani vakaenda kutembere kundonyengetera. Paiva nomurume akanga akaremara aisengwa zuva nezuva achiiswa pamukova wetembere. Akaona Petro naJohani avachiuya, akafunga kuti vachamupa zvipo. Asi Petro akati kwaari, "Titarise, sirivheri nendarama handina, asi nezita raJesu sumuka." Akamubata ruoko, akasumuka, makumbo ake nezvitsinho zvake zvakanatswa. Wakauruka akapembera nomufaro mukuru. Akabata Petro naJohani vakafamba vachienda mutembere. Vanhu vakanga vari mutembere vakakashamadzwa nazvo vachiona munhu akanga akaremara achifamba, sezvo vakanga vachimuziva ari munhu aigara pamukova petembere. Ipapo vakaswedera kuna Petro naJohani. Petro akati, "Musakashamadzwa henyu, hatizisu taita kuti afambe. Asi Jesu uyo wamakaramba, wamakaisa kuna Pirato akaurawa, ndiye waita kuti apore." Naizvozvo Petro naJohani vakanga vachiparidza nezvokuporeswa nokumuka kwavakafa. Vakuru veJerusarema vakati vaona izvi vakauyawo, vakatsamwa nazvo zvikuru. Vakabata Petro naJohani vakavasunga vakavaisa mutorongo.